Pano zviti magalisi ndivava Vakomana vabisa pataundi ndivava ndivava Vasirive mafanizi ndivava Vasingatore two days ndivava ndivava Five star ndivava Ugango tambane vakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvino tapira kwete zvinovava Ugango one vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa Vasinga kurore ndivava Changa muka isisi mungwarire kuridzwa kunge mabits Muri kupisa muma streets Mugango jire 2 minutes pakutopindwa muma sheets Munodyiwa se Uber Eats Ukasa zvingwarira unofunga kuti uri pahit Teera mashoko kwete beat Zvino zvacho mafanisi chete kunge kuite maskit Zvamai manje ihondo pasit Ende vanokunyunya nyunya sa finishias Vese vari tenyerasi vari vicious Unosara wobaridza mere kunge metias Usafunge kuti uchawina kunge derira Ugango tamba nevakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvino tapira kwete zvinovava Ugango one vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore They don't really love you Better for you ugango kukadiri racho It's not worth it mbiri racho Vanango kudira muviri wa wina Kupinda diru chingwa siva kuta una win Mutambo wacho uru kutamba nema kingpin Life ngori ni wani aina twin North girl dema come in and try the thing Vano shiki magalisi ndivava Vako mana mapisa pata undi ndivava ndivava Vasirive mafanizi ndivava Vasinga tore 2 days ndivava ndivava Wajo ndivava Ugango tamba nevakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvino tapira kwete zvinovava Ugango one vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore ndivava Changa muka isisi mungwarire kuridzwa kunge mabits Muri kupisa muma streets Mugango jire 2 minutes pakutopindwa muma sheets Munodyiwa se Uber Eats Ukasa zvingwarira unofunga kuti uri pahit Teera mashoko kwete beat Zvino zvacho mafanisi chete kunge kuite maskit Zvamai manje ihondo pasit Ende vanokunyunya nyunya sa finishias Vese vari tenyerasi vari vicious Unosara wobaridza mere kunge metias Usafunge kuti uchawina kunge derira Ugango tamba nevakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvino tapira kwete zvinovava Ugango one vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore ndivava